Vasendi Sondlovu avo vanoshanda nesangano Resei What vanoti vakaita bofu mugore 2008 vaine makore makumi maviri nemanomwe mushure mekunge vatopedza kuita degree reengineering pa University of Zimbabwe.
Ndakatoenda kuuniversity zviri okay. I was doing engineering and at some point then kazosiya yangu zvekuuniversity ndapedza. So patakatakatanga ranga riri gore ra 2008 saka munana March, April masuva aingotsvuka ndikashanda kana palaptop kana pacomputa masuva aramba achitsvuka achiuda musodzi aita red like tsinga dzered almost like an eyeball kuta red eyeball akatsvuka kuta sechiropa like yese achiuda musodzi asingadi kuvhurika ndanga asingadi kutarisa zuva.
Vandlovu vanoti vakaona nyanzvi inorapa maziso Dr. Solomon Gura Matunhu avo vakavaudza kuti maziso avo aisazoona nokuti aiva akuvara nechirwere cheshuga zvokuti vave kufamba nemubatsiri kuti vaende kubasa nokuti havachakwanisa kudriva mota kana kufamba vega.
Saba ndaita madiscussion naye ndikati inokonzerwa nechi anzi inokonzerwa necompromised immune system. That means macompromised immune system pana maconditions akaita sana diabetes, pana HIV neold age. I think ndosaka ndinoti kuti vanhu vari diabetic vari old age vanotaura maproblems even eblindness iyoyo.
Vandlovu vanoshanda nevechidiki vari muzvikoro zvepamusorosoro vachivadzidzisa nezvezvirwere zvepabonde zvakaita seHIV AIDS.
Kana ukaita blind zvakonzerwa neutachiona hweHIV pakutangira pacho pokudisclose muri babada ndoparenge pasingataura vanhu vakawanda kuti zvakakonzerwa nekuti HIV prolonged yanga yacompromised immune system. So vanhu havazokwanisi kudisclose kuti vachitaura vachilinga blindness neHIV vechidiki kunyanya muzera yokuma makore makumi matatu zvinoona namakore makumi mashanu ndopa nevanhu vakawanda vanenge vakadaro vane problem yakaita seiyo.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Josephat Chiripanyanga vanoti zvirwere zvemaziso zvakawandisa zvokuti kune zvimwe zvinorapika nyore nezvimwe zvisingarapike.
Zvirwere zvemaziso zvinosiyana siyana. Kune zvimwe zviri temporary zvokuti zvinorapika zviri nyore, kwoitawo zvimwe zvinounza mapermanent problems anotoli dive into disability kana blindness. So inorapika zvizhinji zvatinoona maallergies atinoti maallergic eye conditions or mainfective eye conditions mazhinji anorapika.
Dr. Chiripanyanga vakatsanangura zvimwe zvezvirwere zvinokonzera kuti munhu aite bofu.
Zvirwere zvine incidence yakawanda mukana yazvo yekukonzeresa blindness yakati nyanyei. Panoitika glaucoma pressure mukati meziso inenge yawedzera. Pressure iyi inonopusha zvakare kumashure kune inonzi retina. Retina ikatsitsirwa nepressure inenge yaitika muziso haichakwanisa kuona kuti retina ndokano kanoita kuti munhu akwanise kuona nekuidentify my objects. Kune mushonga zvakare yatinopa yekuridusa pressure mumaziso kuti munhu asaite blindness from that glaucoma.
Nyanzvi munyaya dzezveutano vanova zvakare mutevedzeri wemukuru anoona nezvematenda asingatapuriranwe mubazi reutano Dr. Justice Mudavanhu vakakurudzira vanhu kuti vachengetedze utano hwemaziso zvakanaka nokuti vanhu vakawanda vari kutambura nezvirwere zvemaziso zvakasiyana siyana.
Tobvuma zveshuwa kuti tine nhamo yemaziso, vanhu vakuita zvirwere zvemaziso zvakawanda muZimbabwe. Makozisa ezvirwere zvemaziso akawanda pazvinhu zvacho zvinopreventwa. And we ask kuti vanhu vagone kuti kana vangonzwa maziso achirwadza enda kuchipatara unotariswa nemanesi nemadhokta nguva ichiripo.
Dr. Mudavanhu vanoti vanhu vanodarika zviuri makumi matanhatu 60,000 vakamirira kuti vabviswe tsanga dzemumaziso zvokuti vari kuedza nepavanogona napo kubatsira vanhu ava nechimbi chimbi. Matunhu maviri anoti Mashonaland Central neMashonaland East ndiwo mamwe ematunhu emunyika akatekeshera chirwere chinonzi trachoma zvokuti patori nechirongwa chakatotangiswa chekupapachena vagari vemunzvimbo idzi mishonga yekudira mumaziso avo iri nzira yekudzivirira hubofu. Ongororo yakaitwa nesangano rinonzi Sight Savers rakaburutsa mashoko anoti tsanga dzemumaziso ndidzo dzinonyanya kukonzeresa upofu munyika uye kuti chirwere chetrachoma chakatodzika midzi mune mamwe matunhu enyika. Dr. Mudavanhu vakabvumawo kuti kune vanhu vakawandisa vanoda magirazi okuonesa zvokuti vari kukurudzira varapwi kuti vaende kumakirinika anosanganisira Sekuru Kaguvi iri kuparire Nyatwa Hospital, Norton Eye Hospital sakubva kliniki kwaMutare, Richard Morris Hospital kuBulawayo uko kunotengeswa magirazi aya nemari iri pasi pasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Kirimdzamira.